Shambho, Swayambho. Om Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Om Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Shiva Shambho Swayambho, oh Shambho, Shiva Shambho.